Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina, mbudzi 16, 2023. Makateerera kuStudio 7, nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Kudzingwa kwenhengo dzebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change nevanozviti ndo vakafanobata chigaro chemunyori mukuru webato iri vaSengezo Shabangu kunoenderera mberi munyika nhasi vachidzinga makanzura ane chitsama kusanganisira emuguta reHarare. Masangano United Nations anotire UNESCO neInternational Labour Organization pasi pechirongwa cheUnited Nations Partnership on the Rights of Persons with Disabilities anoparura gwaro rinoongorora nyaya dzekusarurwa kwevakaremara munzvimbo dzemabasa. Mutumbi wemimbo yemutambi wenhabvu uye ari murayiridzi ane mukurumbira Raman Gumbo uye akashayikira kuFrancis Town kuBotswana unotarisirwa kusvika munyika nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Kudzingwa kwenhengo dzebato rinopikisa dzeCitizens Coalition for Change nevanozviti ndo vakafanobata chigaro chemunyori mukuru webato iri vaSengezo Shabangu kwaenderera mberi munyika nhasi vachidzinga makanzuro ane chitsama kubva kumakanzuro ematunhu akasiyana-siyana emunyika kusanganisira guta guru reHarare. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Mutsamba dzanhasi vachabangu vadzinga mameya nevatevedzeri vavo nemamwe makanzura. Vadzingwa vanosanganisira meya weHarare vaIan Makone nemutevedzeri wavo muzvare kudzaika Dzombe, meya weKwekwe Dr. Henry Madzorera pamwe nameya weMutare muzvare Sofia Gwasira. Vachitaura neStudio 7 mushure mekudzingwa, Dr. Madzorera vati zviri pachena kuti vachabangu vanoda kukanganisa mabasa emakanzuru mumatunhu ese anotungamirirwa neTriple C.
Nokutanga ndizvo kuti kashavanga asimuka musangano wedu, saka kugashira hazvigashirike because haraisi kuti ikola. But be that as it may, tinoziva agenda yavo ndeyekudestabiliza makanzuro ese anoraniwa neTriple C.
Vadzingwawo nhasi vanga vari kanzura wemuHarare Ward 16 vaDenford Ngadziwore vati vanoshushikana zvikuru nekudzingwa mushure mekushanda kwemwedzi miviri chete. Vati zviri kuitwa munyika yese izvi zvinodzorera shure mabasa emakanzuru.
Zvava 2 months vandidzingazve vara zvinoshamisi mabasa ezanu naChabango vari kupanika vachamisa zvakadaro zvinoda kuti vabasa anzwa kumashure because muna nokera vision ye committee ndi chair. Mayor on a care vision, ye cancer. So vision, each other, each other in the other side. But we shall lay as more comrades are commit. We won't wait to say, Basale cancer, render and bury. We are teaching majority to non-cancer. Shata make sure kuti basara famba pasina problem.
Mutevedzeri wemutauriri weTriple C vaGift Hostelosi ziva vati varasikirwa nemakanzura anosvika makumi matanhatu nemapfumba munyika yese kusvika pari zvino. Mutauriri wavachabangu vaKalipan Pugen vaudza Studio 7 kuti vari kudzingwa ava vakadzingwa mutongo wakawiriranwa kudare reHigh Court wekuti vanhu vambomira kudzingwa muTriple C usati waitwa.
Ivo vaST vavachava vakaita consent kuti from Wednesday until Monday vasiku withdraw anyone or to recall anyone. Ndofunga kuti tsamba izvi zvavanyora before court consent yaemswa Wednesday.
Vapugeni vabvumawo kuStudio 7 kuti kudzingwa kuri kuita vamiriri vemakanzuro neparamende kuchauraya bato, vakakurudzira kuti paitwe nhaurirano yekugadzirisa zviri kunetsa. varamba kuti vachavangu vari kuda kuparadza maguta nekudzinga kwavari kuita vanhu vakasarudzwa kuti vamirire zvido zvevanhu mumakanzuro nemuparamende, vachiti vachavangu vari kudzinga vanhu vakaiswa pazvigaro zvisiri zvejekerere. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Hondo pakati peIsrael neHamas iri kuenderera mberi panguva yemauto eIsrael ari pachipatara cheShifa muGaza, umo anoti ari kutsvaga veHamas. Sangano reUnited Nations nhasi rakurudzira Israel kuti imbomisa hondo kuti pawanikwe mikana yekuti zvikwanisiro zvechikafu nemishonga zvikwanise kuendeswa kune vagari vemuGaza. Gungano reUnited Nations Security Council nhasi rabvumirana rikapasisa chibvumirano kana resolution dinodzokorora rakapasisa chisungo kana kuti resolutions chekuti chikwata cheHamas chiregerere nhapwa dzachinadzo dzekuIsrael. Bazi rezveutano remuGaza, iro rinonzi riri kushanda neHamas iyo inonzi nehurumende yeAmerica chikwata chematororo, runoti vanhu vashaya muhondo iyi vanodarika zviuru 10 kana kuti 11,000. Israel inotiwo vanhu vashaya muhondo iyi munyika mayo vave kudarika chiuru chimwe chete nemazana mana kana kuti 1,400. Muongorori wenhau dzezvematongerwo enyika vari mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party, Dr. Uriah Zembe, vanoti zvakakosha kuti mativi maviri ari kurwisana aya atambire zvikurudziro zvekuti vambomisa hondo kuitira kuti zvekudya nemishonga zvikwanise kuendeswa kune vari kutarisana nematambudziko ekushaya izvi mushure mehondo iyi iyo iri kuenderera mberi. Ngatinzwei vachitaura naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7.
Hondo pakati peHamas neIsrael iri kuramba ichidzama zvikuru muGaza, nokuti kozvino tiri kunzwa kuti mauto eIsrael ari kupinda muzvipatara nokuti vari kutsvaga varwi veHamas. Uyevo iye Israel iri kuramba kumisa hondo iyi nokuti iri kuti iri kuda kuponesa vanhu vorudzi rwayo vakapambwa neHamas vanosvika mazana maviri. Ino kuti hondo iyi irambe ichindirira mberi, tiri kuona kuti iri kupwanya zvinhu zvakawanda. Upenyu huri kurashika, mavanga ari kuwanda, parara kuupenyu kwenduramo kuri kuwanda. Ukuzve uku gakava iroro rokuti wotanga kumira ndiani woregera kurwisa ndiani richiramba richingodzama.
Munoona pane vanokwanisa here kuti tione gakava iri richimira pakati peIsrael neHamas?
Tinongoramba tichingodzokera pamashoko mamwe chete iwayo kuti nyika yeAmerica ine simba guru rokuti imise mativi maviri iwawa kuti asarwisana kuitira kuti vatange nyaya yehurukuro. Zvisaidaro, tongoona kuti iko zvinezvi vari kuramba vachitsusana. Pakasatorwa matanho akasimba neAmerica zvichibetserana neUnited Nations, tinoona kuti kunongozosara ava makuva mudunhu umo. Hondo iyi inofanira kuti imiswe.
Munoona kudyidzana kwenyika yeZimbabwe nedzimwe nyika dzemuMiddle East kune hondo iyi kuchizomira sei kana ikaramba ichienderera mberi?
Kuryidzana kwacho kunototonona, kunotomira, nokuti dunhu riri muhondo rine ratarisana nehondo kudarika kuryidzana nenyika yakaita seZimbabwe. Kunoku zvinhu zvaashuwanikwa neZimbabwe zvichibva kuIsrael ikoko zvinotogwamba, zvinotomira, zvinotopera, nendava yokuti nyika yeIsrael inenge yava muhondo yekuti haizokwanisi kuti zvinhu zvaashubvako zviuye kuno. Tinoona
vanga vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika vari mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party, Dr. Uriah Zembe, vari parunare muHarare naMavelas Mhlanganya weStudio 7.
Vachitaura pamusangano wokunzvera gwaro iri, vanotungamira zvirongwa zvevakaremara musangano reUNESCO, Amai Memory Zulu, vati tsvakurudzo yakaitwa.
Masangano eUnited Nations anoti reUNESCO neInternational Labour Organization pasi pechirongwa cheUnited Nations Partnership on the Rights of Persons with Disabilities aparura gwaro rinoongorora nyaya dzekusarurwa kwevakaremara munzvimbo dzekudzidzira pamwe nekumabasa. Ukuwo hurumende inoti yakazvipira kusimudzira upenyu hwevakaremara nekuchengetedza kodzero dzavo. Mutorodwe Naupasmon Glovu anotipa nyaya inotevera. Tine urombo vateereri, tiri kuita dambudziko nemishini yedu pari zvino. Regai tiende panyaya iri kuitika muHarare yedambudziko rechirwere chekorera, izvo zvasvitsa kuti kanzuro yeHarare itare chirwere ichi sedambudziko rechimbi chimbi, apo chiri kupararira munzvimbo dzakawanda kana mumisha inogara veruzhinji muguta. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Makone avo vari pane makanzuro adzingwa nhasi vanga vaita musangano wechimbi chimbi muHarare wekutarisa zvingaitwa kurwisa chirwere chekorera. Vamakone vati kanzuro yeHarare yawirirana kuti korera rava dambudziko muguta ravo rinoda kugadziriswa nechimbi chimbi kana kuti state of city emergency.
Harare ya declare emergency panyaya dzekorera. Nekuti chirwere chikuti tikada kuti chipusira chinotipedza. Muna 2008 takarasikirwa ne more than 4,000 vagari vemunzvimbo yeHarare vega panyaya dzekorera iyo. So ngatifundei pane zvakaitika tigotora zvitanho zvinokodzera kuti vatarasikirwa navo ivava vakatowanda. Sei zvaitika? Zvaitika nekuti mvura yatiri kuwana muHarare haina kukwana. Mvura iri kunwiwa nevamwe vedu vakanokunyanya vakagara kunzvimbo dzisina maservices esiti Harare, tichitarisira mvura yemupombi nematoilets. Asvikwe izvozvo. So chatinobva kuti tichiita ndechekuti tipamidzire kuwanikwa kwemvura yemuHarare munzvimbo idzodzo. Kusina maservices eHarare hati kutaura isusu kuti no, tichada kuunza tusa mawater bowser. Tikakupa zvakare chichemo kune vamwe vanokwanisa kubetsera madzisahwira kuti kuna vava vanokwanisa makampani nezvakadarizvo vanokwanisa kuti tikutsirane pamwe chetepo.
Vachitaura mamiriro echirwere ichi mumusangano wekanzuro waitwa nhasi, nyanzvi inoona nezvezvirwere zvinotapuriranwa mukanzuro yeHarare Dr. Michael Vere vati uwandu hwevari kubatwa nechirwere chekorera muHarare huri kukwira zvakanyanya, nekudaro kanzuro ichange ichitora matanho ekuwanisa vagari mvura yakachena.
Iko zvinezvi kunyanya kuwanda makesi ekorera kana kuti varwere vekorera kuwadza. Ndo nzvimbo yanyanya kuita mukurumbira muHarare nenyaya yemakorera cases. Kune dzimwe nzvimbo dzaakuitawo macases dzatatisinganyanyi kuona macases dzakaita mwana Warren Park. Zvinongoreva kuti nyaya yekorera yatekeshera muHarare. Saka kwese kwatinenge tiri muHarare tinotoda kutozvichengetedza kuti tisabate chirwere chekorera. Vanowana mvura matsime nekuwana kumabhoho. Vazhinji vanoti mvura yemubhoho hatiise mushonga nekuti mvura yemubhoho yakachena. Saka kurudziro yedu ndeyekuti mvura yemuHarare mabhoho acho haana kutochenawo. Mazhinji acho akatoonekwa kautachiwana kanonzi E. coli kana kuti macoliforms.
Nezuro hurumende yakazivisa kuti vanhu zana nemakumi manomwe nevaviri vakabatwa nechirwere chekorera, makumi masere nevapfumbamwe vari vemuHarare chete. Guta reHarare ndiro zvakare rine vanhu vari muzvipatara vakawanda vanosvika 30 nevanomwe nekuda kwekorera. Nyanzvi dzinoti kudzingwa kwemakanzura akasarudzwa munyika kuchadzorera shure mabasa ekurwisa chirwere chekorera icho chaputika mumadhorobha nemumaguta akawanda. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Iye zvino tokupai nhau iri pamusoro pemasangano eUnited Nations anotore UNESCO neInternational Labour Organization pasi pechirongwa cheUnited Nations Partnership on the Rights of Persons with Disabilities aparura gwaro rinoongorora nyaya dzekusarurwa kwevakaremara munzvimbo dzekudzidzira pamwe nekumabasa. Ukuwo hurumende inoti yakazvipira kusimudzira upenyu hwevakaremara nekuchengetedza kodzero dzavo. Mutoro wedu nhau Pasmon Lovu anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wokunzvera gwaro iri, vanotungamira zvirongwa zvevakaremara musangano reUNESCO, Amai Memory Zulu, vati tsvakurudzo yakaitwa nemasangano aya inoratidza kuti vakaremara kunyanya vanhukadzi vashoma vavo ndivo vanowaniswa nzvimbo dzekudzidzira mabasa. Amai Zulu vati dzimwe nguva vanhukadzi vakaremara vanotoshayikwa muzvikoro izvi.
There is low enrollment of persons with disabilities, learners with disabilities in TVET. We've noted that
takaona kuti uwandu hwevanhu vakaremara vanowana nzvimbo dzekudzidzira mabasa wakadzikira chaizvo kunyange vanowana mabasa. Dzimwe nguva muno nekune dzimwe nyika panotoshayikwa vanhu vakaremara vanowaniswa mikana iyi.
Mumwe wechidiki akaremara ane makore 20 muzvare Tracy Piri, avo vari kuita zvidzidzo zvesocial work paUniversity of Zimbabwe, vaudza Studio 7 kuti vakaremara vari muzvikoro zvepamusorosoro havasi kuwaniswa zvikwanisiro zvavanoda kuti vadzidze zvakanaka. Vakurudzirawo kuti pawanikwe varayiridzi vanonzwisisa zvinodiwa nevakaremara muzvikoro.
Not all the chance that is here with those with that group. Then can I set a measure with only some good training, Shandane, and then the democracy?
Vanotungamira sangano rinoshanda nevakaremara reSigns of Hope Trust muzvare Samantha Svanda vati vakaremara vakawanda havasi kukwanisa kuenderera mberi nezvidzidzo zvavo zvepamusoro nekuda kwerusarura pamwe nekushayiswa zvikwanisiro zvavanoda.
Vakaremara vakawanda vari kutomira kudzidza vachipedza grade 7. Kana takuzosvika uko kunana university zvatova wese, nekuti tiri kuona kuti environment yacho aitenderi kuti ane disability asvike ikoko.
Nengo huru musangano recollege lecturers association of Zimbabwe vaPeter Masendeke vati vashandi vakaremara muzvikoro vanosanganawo nematambudziko ekushayiswa rubatsiro rwavanoda asi vachitarisirwa kuita mabasa avo zvakafanana nevasina kuremara.
Vanoshanda vakaremara vanosanganana nematambudziko chaiwo ezvikwanisiro.
Mushandi mukuru anoona nezvevakaremara mubazi rezvevashandi nemabasa Republic Service Labour and Social Welfare, Dr. Christine Peter, vaudza Studio 7 kuti vanhukadzi vakawanda vakaremara ndivo vanonyanya kusangana nerusarura muzvikoro nekumabasa, asi vachiti hurumende iri kushanda kugadzirisa matambudziko aya.
Pane kusarudzwa kwemunhu akaremara kunogona kuitika ipapo, hurumende iri kushanda zvakare mumainstitutions iwayo higher learning to ensure kuti vanhu vakaremara havasarire kumasure, vanowana zvikwanisiro zvavanoda panzvimbo yekudzidza ikoko zvepamusoro kuti vakwanise kunge vachidzidza zvakafanana nezvinongoita vamwe vasinawo kuremara.
Gwaro iri rinonziwo rine donzvo rekubatsiridza mukuzadziswa kwechibvumirano cheConvention on the Rights of Persons with Disabilities, icho chakaparurwa musi wa13/2006 ndokuzotanga kushanda musi wa3/2008 kuchengetedza kodzero dzevakaremara pasi rose. Zimbabwe yakaparurawo chisingo chekuchengetedza kodzero dzevakaremara cheDisability Policy musi wa9/10/2021. Chisingo ichi chinopa vakaremara kodzero dzinosanganisira dzedzidzo nekuwaniswawo mabasa. Asi vakaremara vakawanda munyika vanoti vari kusangana nematambudziko akasiyana-siyana ayo anovatadzisa kuita mabasa avo. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Pasmon Zofu.
Nyaya dzekupambwa nekupondwa kwenhengo dzeTriple C zvichisanganisira vatafumane masaya pamwe nedzimwe dzebato dzakapambwa nekushungurudzwa mukati memazuva mashoma adarika dzinosanganisira nhengo yeparamende vatakudzwa ngadzore pamwe nevaimbi vemiriri vemabvuku Tafara vaJames Chidhakwa dzaita kuti nyika isimudze zvakare mubvunzo yekuti ndiani ari kuita izvi. Vanopikisa vanoti zvose izvi zviri kuitwa nebato riri kutonga reZANU-PF pamwe nevasori, ukuve veZANU-PF vachiti vari kungozorwa mafuta enguruve yavasina kudya vachidzosera dope mukusawirirana kwavanoti kuri kuitika mubato rinopikisa iri. VeZANU-PF nehurumende vanopomerawo nhengo dzetriple C kunyepera zviitiko zvekupambwa izvi senzira yekusvibisa zita renyika. Asi ndiani angade kunyepera kupambwa achisara aitwa kafira mberi kana kurasikirwa neupenyu hwake? Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nhengo yetriple C mudunhu renorth america vadavid siyampondo pamwe nenhengo yeZANU-PF vakennedy mandaza. Tatanga nekubvunza vasiyampondo zvavanoti zviri kuitika kunhengo dzavo zviri kuvashungurudza.
Chinhu chinorwadza, chinhu chinorema kushayikirwa nehama kana kuponderwa hama maringe nenyaya dzezvematongerwo enyika. Chinova chinhu chatinofungidzira kuti isarudzo dzatinenge tichiita kune avo vatinenge tichida kuti vatimirire. Tinozonongedzera kuti iZANU-PF nokuti vatsigiri veZANU. Kana mucharangarira mumwe vakatobuda achidedzera kuti no chamisa ngaavurawo, ende tikatomuraya hapana zvandinotoitwa nokuti ndiri munhu weZANU, handisungwi. Saka mashoko iwayo ndo anotipa kuti tinongedzere kuti iyi iZANU yaita mabasa aya, uye nekuti vanhu vanenge vatozivikanwa vatokuzi uyu ndinhingi anoita nezvakati.
Tinzwe kuna vamandaza. Vamandaza, nyaya iri mudariro yekunzi ZANU-PF ndo iri kuponda vanhu nekupamba.
Chekutanga, tine hurombo nekurasikirwa neupenyu kwemhuri yakashayikirwa nababa mumabhuku. Zvinhu zvatisingatarisire, zvinhu zvinofanirwa kunge zvisingaitike panonge pachikwikwidzana. Zvikuru sei takatarisa kuti tiri kuda kuti tivake nyika yedu nezita renyika yedu ragara riri kungopomedzerwa mune zvakashata. Zvechokwadi, tiri kunzwa pomera ZANU-PF kuti ndo vari kuita maabductions iwaya ari kuwanikwa achiitika mukati menyika. Asi isu tagara tiri tinoti hatinei nechekuita nemaabductions. Nepamusana pekuti chinangwa chatakatarisana nacho pari zvino kuvaka nyika, kuda kuti zvatinoita zvese zvikwanise kunge zvichiuya mainvestments mukati menyika, zvikwanise kunge zvichivaka iyo nyika yedu. Hazvinai chazvinopa kuZANU-PF. Naizvozvo tinokurudzira zvikuru sei mapurisa kuti vaite basa ravo. Avo vari kuwanikwa vachinzi vakaabducta ngavaende vanosungwa kana vachizivikanwa. Avawo zvakare vakafanana nana ngadzore vakakwanisa kusara vari vapenyu mushure mechiitiko ichocho ngavawanikwe vachienda kumapurisa vachipa information inenge ichidiwa. Tinosara tiine mibvunzo yakati wandei yekuti ivo vana abducta vanotanga vapa here announcement yekuti taakuuya tokuabducta? Munhu wokwanisa kuenda paFacebook live kuti atore mapikicha ati abductwa, hauwane mukana wokutora mapikicha nezvimwe zvaka. Izvozvo ndo zvinoita kuti dzimwe dzenguva kunge kuine vanhu vanozoti mafake abduction nezvakadaro.
Vasi yampondo, manzwa zvataurwa navamandaza.
Zvataurwa navamandaza ndazvinzwa. Facebook live yacho yavangadzoro mukaitarisa ka iyakatozvitonga yogai. Facebook live yacho iri kutoburitsa face yemunhu ari kumanya akapakata ari kudzingirira vangadzoro. Iyi face iyi iri kutonyatsoonekwa zvisina kana kuti pane pari kukatakata kana kuti haisi kunyatsobuda zvakanaka. Batai munhu iyeye mochitaura naye, achakutaurirai kuti ndakaitwa naye here stage management abduction. Pari zvino muri kuona kuti munhu yeye asati abatwa, munhu anotozivikanwa nekwaanoseenzera nepaari, munhu anotozivikanwa. Asi manje ndodzokorawo zvekare pane zvavataura kuti sei vasingaende kunonetwa. Kune ripoti, vakaisa ripoti kumapurisa. Asi chinodzodzoka chonetsa ndechekuti paunoenda kunonoripota ikoko unobva watobahwa ndiwo watosungwa iwewe victim. Wati washungurudzwa, wabatwa, wapambwa ndiwo wakutosungwa. anditi munoona saka dzimwe dzenguva munotozoona kuti handingaitwe mufakose kushungurudzwa ruviri kuti ndaabdhakwa ndarohwa ndoenda kumapurisa ndiwo akunonopinda mujeri.
Vamandaza, imiwo sebato reZANU PF matanho apa hamuri kutorawo ekuti muzvichenure kana muchiti muri kusvibiswa.
Isu tokurudzirei ndekuti mapurisa ngaaite basa rawo. Hatinai machenurira atingazviite nekuti tiri kupomerwa isiri yedu isu tichiti hatisisu tichiti mapurisa ibasa rawo raanofanirwa kunge achiita. Vawirwa nedambudziko rakafanana nairori ngavaende vanopa nyaya kumapurisa. Mapurisa isusu tokurudzira kuti mapurisa ngaaite basa rawo.
Vasiya Mupondo, hanzi kana mapurisa ari kutadza ega kuita basa ngavaone kuti vagadzirisa dambudziko ravo, imi munoti
mapurisa panguva dzinedzi kutaura chokwadi mukoma Jonga vakatosungawo mbira dzakondo. Hapana zvavanokwanisa kuita kana ZANU iri kuda kuti chiri kuda kuchiitikwa ichocho chiitike. Mukaona even kuganza kunotoita vanhu veZANU kuti isi hatibatwi namapurisa, pana zvazvinotoreva handiti munoona. So vangataurawo nekuti muroma uzariri nerwizi vamandaza nekuti chokwadi havo vanochiziva kuti izvezvi kana uri weZANU chero ukaita mhosva dzawaita ukashandisa zita remusangano iroro hautosungwi. Ende even mukacherechedza kana namatogeta vabhadharika.
Topeta hedu chirongwa ndichidzokera kuna vamandaza, munozviburitsa sei munyaya iyoyi seZANU PF?
Chinotadza maindividuals haisi pati. Kana munhu ari munhengo yeZANU PF akanga atadza haisi pati yatadza. Anosapota ZANU PF akatadza ngaasungwe semunhu, kwete kuti munhu akatadza obva hanzi ZANU PF yatadza. Maindividuals anga achitadza ari kutadza kuita kubhadhara matolgets and so on nevanopopara mhosva ngavasungwe nemapurisa, nekuti tiri kuti isusu ivavo vanhu hapana chakanaka chavari kuitira musangano weZANU PF.
Nhengo yeZANU PF vaKennedy Mandaza vari parunare muHarare neStudio 7. Manzwawo zvakare kubva kunhengo yeCCC vaDavid Siya Mupondo vari muno muAmerica neStudio 7. Mutumbi wevaimbuwe mutambi wenhabvu uye murayiridzi ane mukurumbira Raman Gumbo uye akashayikira kuFrancis Town muBotswana nemusi wechishanu uri kutarisirwa kusvika kuBulawayo nhasi manheru. Kuchaitwa munamato wekuonekana nemufi muBulawayo Ambitheatre mangwana ozovigwa nemusi wemugovera kuLady Stanley Cemetery. Ivan Zininga weStudio 7 abata mumwe murayiridzi akaitawo mukurumbira achirayiridza muZimbabwe Charles Mhlauli kuti tinzwewo maonero ake panyaya iyi. Tine urombo vateereri, michina yedu zvakare ivaramba kuti tinge tichiridza hurukuro yaitwa naIvan Zininga naCharles Mhlauri. Vateereri, musakanganwa chirongwa cheLive Talk Women's Round Table nhasi, apo tiri kutarisa kuenderera mberi kwekudzingwa kwenhengo dzebato rinopikisa reCCC nevari kuzvitundawo vakafanira kubata chigaro chemunyori mukuru webato iri vasengezo chavangu mumakanzuru emunyika. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Kudzingwa kwenhengo dzebato reCCC kuenderera mberi zvichitevera kudzingwa kwemakanzura emumaguta akasiyana emunyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiya mina Tavoka Ncube.